A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you from the Voice of America in Washington, but we are broadcasting from our homes due to COVID-19. I'm your hostess, Tandi Williams-Sanga.
And I'm Praxedes Jeremiah.
Yes, today we'll be looking at what women are doing at this time of COVID-19. There are many programs which women are doing to assist their families and other members of the communities. And as we speak today, so far, the Ministry of Health in Zimbabwe says the number of COVID-19 cases are at 7,838 with 228 deaths. This follows one new case yesterday and no deaths. And we've noticed that the cases have been going down and the deaths also are not piling up as they used to, as the COVID-19 seems to be tapering to a point, although some health experts are still warning people to be vigilant. PJ.
Today, as Star has said, we are going to touch on what women are doing around the Zimbabwe, around the world, those Zimbabweans that are even overseas, what are they doing to cope with the COVID-19? Are their businesses, are their projects impacted by COVID-19? As it is, as Sai said, the numbers have been rising, but very, very at a minimal pace, which we gladly accept. and at the same time, what is so pretty about these numbers is the fact that even the recoveries are so many, and that's the rising number of recoveries. At the moment, there are 181 recoveries reported at the end of yesterday, which is at a national recovery rate of 80%, and active cases at the moment are about 1,307 today, or yesterday by the end of the day, which means the total number of recoveries is about, stands at 6,303. And Harare is still leading with the number of cases, the cumulative cases that have been tested so far and found positive at 3,252, followed by Bulawayo at 1,447.
Yes, this happens worldwide. More than 84 million cases and more than 1 million deaths. And here in the U.S., more than 7 million cases and 206 deaths, according to the Johns Hopkins University. Yebo ke kulabo abasanda ukusiphuma namhlanje ke uhlelo lwethu lwe-Women's Round Table sicubungula inhlelo ezenziwa ngabesifazane ngalesi isikhathi se-COVID-19. Kuningi-ke okwenziwa ngabesifazane ukuthi bephathise umphakathi endaweni abakuzo. Njalo siyabona ukuthi lokho kwenzakala ngesikhathi ugatsha olubona ngezempilakahle eZimbabwe lisithi abantu asebehlaselwe ngumkhuhlane we-COVID-19 sebeyingathi zinkulungwane eziyisikhombisa. Ngathi nje sebephosa befike inkulungwane eziyisishiyagalombili ngoba sebeyi-7,838 labo ke abakulele igcikwane leli. Sebeyi-228 amakhulu amabili phela namashumi amabili lasitshiyagalombili yiko-ke labo-ke asebebulewe yi-COVID-19. Kodwa amanombolo lawa ayehla amanani lawa ngoba siyananzelela ukuthi kuqala bebuya nje abantu bebaningi, mhlawumbe abalitshumi, mhlawumbe abayisikhombisa abafileyo ngelanga, kodwa kathesi sokuhlala amalanga engekho otshonileyo. Njalo-ke lokhu izolo likabula bekuloyedwa nje othole leli gcikwane kutsho ugatsha lwezempila kahle njalo ube ngekho obhubhileyo ngoba baqoqa amanani lawo nsuku zonke ukwenzela ukuthi abantu bebone ukuthi kwenzakalani. Kodwa bayaxwayisa kabezempila kahle ukuthi hhayi abantu bengaboni kusenzakalani kanje besebecabanga ukuthi igcikwane leli seliphelile, hhayi lilokhu likhona, abantu kumele beqaphele. Sibonile ukuthi elezimbabwe selivula ingatsha ezithile. Kuthiwa-ke amagceke endizamtshina azavulwa kama-airport aqalise ukusebenza. Sikhangela njalo futhi ukuthi lanxa ingcele ivuliwe kwamanye amazwe kodwa lezimbabwe lithali soze livule umngcele le-South Africa. Kodwa labo-ke abendizamtshina-ke bazabe bengena, sikhangela ukuthi kulezethekeli ezetourism ezizabe zifika kwelefolosi nabanye-ke sokuvuliwe-ke ingatsha eziningi. Kodwa lokho kuxwayiswa yi ukuthi abantu beqaphele ngoba kwenzakala ukuthi limemetheke leli gcikwane. Sibonile kwamanye amazwe njengalapha eMelika ukuthi lanxa amanani bese siya phansi abantu baqalisa ukujanqula lakhwela njalo futhi leli nani. Yikho-ke lokho esiyabe sikukhangela-ke ukuthi basebenza njani abesifazane inhlelo zabo ngesikhathi lesi-ke ese-COVID-19. Kuyini ama-projects abawenzayo ukuthi bephathise abanye babo? Yebo-ke sizazake njeo.
Tinokuchingamidzai muchirongwa chedu chanhasi. Zita rangu ndini Praxedes Jeremiah. Ndakamirira Marvelous Mhlanganya uye nhasi unouyu muchirongwa ngatikurukurei madzimai. Tirikukurukura tirikuenderera mberi nenyaya iyo yeCOVID-19 kuti iri kubata-bata sei zvirongwa zvevanhukadzi muZimbabwe nepasi rose. Madzimai emuZimbabwe aakugara mune dzimwe nyika dzakaita sana UK kunokuAmerica kunana Australia nekuNew Zealand. Tinenge tichida kunzwa kuti munenge muri kuzvifambisa sei. Asi nenyaya yeCOVID-19 hatisi kukwanisa kunge tichitora nhare dzenyu nekuti tiri kutepenyura tiri kudzimba dzedu pamusaka peCOVID-19. Inini ndiri kuno kuMaryland kuUpper Marlboro ndokwatiri kutepfenyura tiri nhasi unoyu. Pamanumbers aripo eCOVID-19 muZimbabwe zvinofadza chose kuti ngerekene huwandu hwevanhu vari kubatwa vari kutestwa vachibatwa vaine COVID-19 kana kuti vari positive iri kuenda ichiderera mumazuva apfuura. Izvozvi pane vanhu vakateswa nezuro vanova pasi pemazana mashanu 467 PCR tests dzakaitwa nezuro. Pakawanikwa mumwe chete akawanikwa ari positive anova iye wekumatebeleland North Province. Saka wandu pari zvino hwevanhu vawanikwa vari positive kubva kubva chirwere ichi chavapo muZimbabwe kubva muna March kusvika pari zvino vateswa vakawanikwa vari positive vanosvika ivo mazviuru zvinoda kusvika kuzviuru zvisere 7,838. Iye zvino izvi vakatorwara vakapona huwandu hwavo nhamba yacho yakakwira zvinofadza chaizvo hunosvika iwo hunodarika mazviuru zvitanhatu pa6,303 uye vakaurayiwa nechirwere ichi checoronavirus vave kusvika kumazana anodarika maviri 228 pari zvino. Kubva nezuro kusvika nhasi vanhu vanosvika ivo vanokona vanoda kutokusvika kumazana maviri 181 vakapona kubva paurwere ihwoyo zvinova zvinofadza zvikuru. Asi tikatarisawo kunhamba dzemaguta akasiyana-siyana, Harare iri kungotungamira iine vanhu vakawanikwa kubva muna March kusvika pari zvino vari positive kucoronavirus. vanosvika vanodarika zviuru zvitatu 3252 vachiteverwawo nedhorobha kana kuti neguta reBulawayo ririwo pachiuru nemazana anodarika mana 1467 zvinova zvinofadza chose kana zviri zvo zviri kudiwa chaizvo chaizvo zvichiteverwa mitemo kana kuti zvisungo zvesangano rembatanidzwa yenyika dzepasi rose reWorld Health Organization WHO kana pari kuteswa chaizvo chaizvo tinoona mazuva ano huwandu hwevanhu vari kuitwa maPCR test pazuva hunenge hwadererawo zvinoratidzawo kuti nyika yose muZimbabwe pamwewo vari kubatira chirwere ichochi vari kuendawo vachiderera pamwewo nekudziya kwaave kuita kuZimbabwe pamwe ndosaka huwandu hwacho huri kuderera kudaro hatizive nyanzvi dzinodaro kuti mumadziya kana kuti kana mamiriro ekunze achinge achidziya naiyo kana ana flu chaiwo vanoitawo vachita vachiderera asi kana kuchinge kuchitonhora huwandu hwacho hwevanhu vanenge vachikosora vaine dziwa nezvimwe zvakadaro zvinofambirana nemamiriro ekunze ekutonhora huwandu hwevanhu vanenge vachirwara nezvirwere zvakadaro vanowaendawo saka necovid-19 I think ndinodaira kuti ino vanhu vanowanda vanenge vachirwara necovid-19 pamusaka pekuti mamiriro ekunze anenge achitonhora saka one kudziya kwaakuita kunze kuZimbabwe vaakuchipinda musama isusu kuno kuamerica tave kupindawo muchando asi hakusati kwanyatso tonhora zvako zvakanyanyisa asi tinodaira kuti huwandu hwacho hauzokwiri zvahwakaita pakunguva yekutonhora kwakaitika pakutanga kwegore rino ra2020 ndopatakatangirana nacho chirwere ichi checovid-19 chichishungurudza vanhu pasi rose pamwe chete nemuZimbabwe zvino nhasi unouyu taita rombo rakanaka rekuti takoka mumwe wevachatibatsira muchirongwa chedu chanhasi chekukurukura nezviri kuitwa nemadzimai kuti vange vachizvibatsira kurarama munguva yakaoma kudai yecovid-19 yekupararira kwechirwere ichochichi checoronavirus chakatangira kuChina uko chikazopararira kumanyika dzakatsaukana kusanganisira neAmerica America yakabatwa nechirwere ichi zvakanyanyisa zvekuti huwandu hwevanhu pamamiriyoni evanhu vakashayikwa kana kuti vakaurawa nechirwere ichi checovid-19 America ndiyo iri kungotungamirira pahuwandu hwevanhu vakawanikwa vainacho chikamu chimwe chandingati kubva chikamu chimwe chete kubva muzvina kota yehuwandu hwevanhu vese venyika dzepasi rose vanowanikwa vari muAmerica saka America ndiyo yakasangana nedambudziko iri zvakanyanyisa kutokunda iyo China kwacho kwakatangira chirwere ichochi kuchizoterwawo nedzimwe nyika dzakaita sana Italy ana Britain asi America ichiri kungotungamirira zvino kuvepo kwechirwere ichi kwakanganisa zvinhu zvakawandisa maprojects mabasa mabusiness zvinhu zvakangowanda wanda pasi rose kusanganisira nezvizvarwa zviri muno muAmerica asi zvinobva kuZimbabwe mairo wesai makadini henyu
tinofara makadiwo
tinokugamuchirai muchirongwa chedu chanhasi
aiwa not saying that no more say more in Zimbabwe, but to create a more.
Imi mune mune bandimi kama katibatira chitoro kana kuti zvi chitoro chepa online chinonzi Tisu Zim Goodies. Munombozvifambisa sei? Takatarisana nekuti COVID-19 yakabva yatitanga takabva tangotanga nayo chingoti dhuma dhuma 2020. Business riri kufamba here. Asi ngatitangei nekutaura kuti chirongwa chenyu chinombofamba sei.
Tinotenda nekuti pamukana wekuvanemi pazuva ranhasi. Chiso Zim Goodies chitoro chinoda kuunza zvinhu zvese zvekuZimbabwe munyika ino yeAmerica pamwe chete neCanada. Tinotengesa chiri chese chinhu chinowanikwa kuZimbabwe chero chichibvumidzwa chete nehurumende yeAmerica kuti chipinde munyika ino. Tinowanika tichikwanisa kuchirigira mhuri yeZimbabwe. Saka pazvinhu zvedu zvese zvatinotengesa zvizhinji zvacho tinozvitengesa kana kuti tinozvitoka nekunge macustomers edu ataura kuti vari kuzvida. Saka tinotengesa zvinhu zvakasiyana siyana. Tinozviunza kuZimbabwe kana vanhu vakatipa oda tinovaunzira kana kuzinguva tinongounza and then tine website yedu. Ndopa vanotowana kana kutibata paWhatsApp kana
pamamessage. Zvinhu zvipi zvamunotengesera vanhu zvinowanikwa muchitoro chenyu?
Tinotengesa kunyanya panguva inei yeCovid tanga tichitengesa maherbs kana kuti mishonga yedu yekuZimbabwe yataingopiwa nanambuya mwana akaita dziwa mwana akaita chii taingoona zvichikurudzirwa.
Zvimwewo zvinowanikwa ana mazoe nanani vanowanikwa here muchitoro chenyu?
Mazoe tinawo ese kubvira pacrash, blackberry, cream soda, raspberry, peach zvese tinazvo. Tine zvimwe zvakare zvakaita sana matin maputi. Tine uni maputi inodiwa nevanhu zvikuru. Tozoita zvakare imwe inodijena maputi kuya hanzezi yezvikwanani anonzi zupko. Zvese izvozvo tinenge tiinazvo. Saka vanhu zvavanongoda zvese maspadi zvese tinazvo.
Maheu matemba.
Maheu tinawo pfuko uyezve tine chimera chacho kuti vanoda kuzviitira vega maheu vanogona kungooda voziitira vega maheu kutimba.
Kero yenyu yeTisu Zim Goodies inoti chii?
Tinowanika www.tisuzimgoodies uyezve tinowanika parunhare 571-505-2607.
Rambai makabata makadaro. Ndimbofirawo kuna Stande Hile mwangu wandinaita chirongwa. Asi ndichada kuti ndizokubvunzai kuti muri kuzvifambisa sei kuti mukwanise kuwana zvese zvamunotengesa izvi muchitoro chenyu kubva kuZimbabwe zvichiuya kuno kuAmerica. Asi rambai makabata makadaro.
Pakanaka.
VOA Africa in Zimbabwe has moved to a new satellite. Listeners can now find us on SES5 band and C-band transponders. Continue counting on us for the latest news, music, sports, and more. Now with a better signal and a better sound. VOA Africa in Zimbabwe, your best source for news and information.
What is our guest saying,
Peter? My guest is saying she is the director or proprietor of Tisu Zim Goodies, which sells products from Zimbabwe online and on WhatsApp. You can also find them on WhatsApp. But they've been also impacted by the coronavirus in various ways. But basically here she was saying all the goodies or all the goods that they sell online, things like Mazoe Crush Orange, Mazoe Cream Soda or Raspberry, the Matemba, Amakeu, and all the herbal goodies, all the herbs that you can use during winter that we grew up using whilst we were growing up in Zimbabwe. So those are some of the goodies that they sell at Tisu Zim Goodies. So basically, we're going to ask you again to come and explain the difficulties that they are having at the moment transporting all these goodies to the United States. Obviously, the planes were not operating at maximum. At one point, they were really closed off, I would say. So obviously, they've been impacted in their business as well as in their everyday life, which has impacted all of us. Since now we are working, we are having to work from home. And the other day, I actually called on the call center of Amazon because I wanted to return something. And guess what? Somebody responded to my call whilst working from home, but employed by Amazon in South Africa. What an irony. And we were all laughing that I was here in America talking about American goods, but being responded to by somebody who is in Southern Africa. And I'm also from Southern Africa. That was the irony. And we all laughed about it. But this is the new normal that we are facing worldwide, not only in Zimbabwe, not only in America, but worldwide because of this coronavirus. Star, is your guest in? Kumbengakube endera mberi nichitaura zvangu na mothers. Muripoka. Saka imi mai roisa ndisi ndimai ani zviya.
Roisa is good. You're right, you're
right. Okay.
Mai nyadzayo kana muchida.
Mai nyadzayo.
Nyadzayo.
Nyadzayo, ehe. Njoro njoro zvotara ndanga ndichida iroro. Mai nyadzayo, pakutanga pakatanga kuvharwa zvinhu zvese, ndege dzikabva dzavharwa, maizviwana sei zvinhu zvenyu kubva muZimbabwe? Makatarisana nedambudziko rakaita sei?
Pakutanga takaita mhanza yekuti takakurumidza kufunzwa kuti ndege dziri kuvhara. Chibva changoita zvioda zvihombe hombe neSouth African Airways. Asi oda iyoyo payakazopera, takambotiomera. Tikazopedzisira takuenda kuEthiopian Airways, yatisinomboti hatidi kushanda nayo nekuti mitengo yavo yakakurira chaizvo. Asi panyaya yeCovid kana sisina chekuita, nekuti ndivo vega vanga varipo, ndivo vega vanga vachikwanisa kufamba mama airlines isi akavhara. Saka zvakazoitisa kuti mitengo yedu ikwirire, zvinova zvisina kufadza makastoma vazhinji, nekuti mitengo yacho kana nesu waita kungotatadza kana kuitaura kuchitaura nekastoma, but tanga sina zvekuita. Saka tomboti kuti tirambe tichishanda, mitengo yacho haifana kuti ikwire, tikwanise kubhadhara mitengo yeEthiopian Airways.
Saka mama, iyo Ethiopian Airlines yakaramba zvayo ichishanda?
VeEthiopia havana kumbomira, vakangoramba vachienda nebasa, vakangoti basa pamberi, havana kumira, asi mitengo yavo vakaikwidza zvekuikwidza zvi.
Saka imi makasangana neapi matambudziko?
Dambudziko redu guru ndiroro rekuti even ivo vari kumba kwacho vanga vasingakwanise kuenda kunohodha zvinhu, nekuti kufamba kwangu kwakarambidzwa kuitira kuchengetedzawo utano hwevanhu kuZimbabwe. Saka zvimwe zvitoro zvatinotitenga zvanhu zvakavharwa, uyewo vanotitengera zvinhu kuZimbabwe vanga vasingakwanise kufamba, nekuti
Imiwo zvekare munharaunda mamuri imomo makaona vanhu vachibatikana zvakadini muri kuVirginia handiti makaona vanhu vachibatikana zvakadini vemuno muAmerica nevekuZimbabwe ine COVID-19
COVID yakabata vanhu vakawanda nzvimbo yedu yeVirginia tinogara ndingati DMV area yese yakabatwa necovid asi tinongotendawo kuti takachengetekawo takaedzawo zvikuru sei kuti even patinoita mashipments aya tinge takazvidzivirira takatine magloves nemamanguva dzese kuitira kuti one vanotambira zvitafu zvedu vatambire zvakanaka nekungozvichengeta zvakanaka tinongotendawo nezvatanzwa kuti kuZimbabwe COVID yadzikira kufara chaizvo kunzwa kuti Zimbabwe yakachengeteka kuti mhuri yeZimbabwe yakawanda yakachengeteka kusura ini tinozvikudza chaizvo
zvinhu zvinofadza
muchina wami lapa usuke wangani uyangikavela kachana pj
kutiuye
futi haisenikhona njalo besimelele omunye futhi umhlonitshwa wethu unkosazana Melissa umthonjeni wethebo lay uyeza nje lokhu esimelele lapha uzabuye ukuze azosichaza yebo-ke lapho-ke besisizwa-ke umhlonitshwa wethu esilayo lapha ecingweni esichasisela ngohlelo abalwenzayo olokuthi abesifazana ukuthi abantu bayathenga lapha esingathi ngama-groceries ngesilungu okokudla ezindlini ukuthi bekuthumele emakhaya ngakho-ke silomunye-ke umhlonitshwa wethu kathesi unkosazana Melissa Ndlovu oye-emthonjeni Women's Forum yebo-ke siyakwamukela kuhlelo unkosazana Ndlovu o ivolume yakho ngayifaka phezulu lingane ukhulumela ukhathana ye PJ sike sakhuluma ke laye unkosazana Ndlovu lapha singakabuyi emsakazweni inhlanganiso yakhe emthonjeni Women's Forum yenza inhlelo eziningi iqhuba inhlelo eziningi zokuthuthukisa abesifazane ezinye zazo nje yize nezi ezokuthi bebone ukuthi abesifazana hayi uMelissa lo zama ukumfonela ngithemba uzabuya futhi-ke sikhulume kuhle lapha emsakazweni yebo-ke t j ngisadinga uMelissa ungaqhuba la
mothers saka toenderera zvedu mberi titarisa kuti munharaunda menyu yakabata zvakadini pamwe chete neveukama kana kuZimbabwe coronavirus
kuZimbabwe veukama hapana wandakambonzwa zvangu wakanzi akaita corona saka tinongotenda kuti vakachengetwa
tinongotenda mari
kunoko pane vamwe vatinowadzana navo nekuno kuamerica kati pazvizvarwa zvezimbabwe hapana wandakanzwa munzvimbo yekwedu kunoko asi vamwe vekunoko nedzimini panewo shamwari dzimwe dzakutanzwa kuti dzakasanganikana nedambudziko iri asi tinongotenda kuti vese vakakwanisa kurapika vachipora
pane avo vakashayikwa vari kune mamwe mastates hamuna kunzwawo here vekuZimbabwe vaitoitirwa mamwe mazoom meeting I think hamuna kukwanisawo kungo muchiwana ruzivo irworwo
vandinoziva vakashayika vekuZimbabwe vainzi vanga vane maprexisting conditions saka ndanisinganozoziva hangu kuti yengeri COVID re kana kuti wanga uri umwe urwere wangavagara vai nawo saka pane nhamo dzakati o dzakaitika dzekuzimbabwe dzekune mamwe mastate but handivabvuna kuziva kuti yengeri COVID re kana kuti wanga uri urwere wanga wagara uripa
uripo kare tozotarisawo zvekare kunyika yakaita sekubritain kwakaenda vekuzimbabwe vakawanda vakanoita vakoti manesis takanzwa kuti pane vakawanda vakarasikirwa neupenyu pamusaka pecovid-19
izvovo takavanzwa zvakarwadza chaizvo kwaisho ndivoti nedzimwe mhuri yatinge dzairasikirwa nevanhu vaviri vatatu
vaviri vatatu
chinhu chakarwadza chaizvo ichocho akazvizwa izvozvo aiwa hazvina kunatsoita zvakanaka asi mazuva ano tirikuona kunge zvanyarara hatina kuzombonyanyonzwa kurasikirwa nevemuzvipatara kana kuti hatichanyanyota urwere handizive asi zvinenge zvatsikira mazuva ano
uye nekuvhurwa kwaitwa zvikoro iko kunana UK vazhinji vacho vanenge vari kudzokera mumakilasi zvavasiita zveonline zviri kuno
ini ndirikuona kunge vanhu vakurumidza kudzokera mumakilasi vanenge vachikurumidzisa seivangoti vana vagari kudzimba kwavanokwanisa kumonitwa kusvika vakuna zoziva kuti zviri kuenda nekupi and kuti mishonga yacho yawanika here
yawanikwa here zvimwe chetezvo nekuzimbabwe izvozvi vakatovhura chikoro zvikoro vachivhurira avo vanofanirwa kunge vachinyora mazamanition avo egore rino angave grade 7 form 4 kana kuti form 6 zvinotonzi zvikoro zvakavhurwa asiwo pane dambudziko zvekare rekuti varayiridzi vari kurama mabasa
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930-7270 laku 9885 kHz ku-short wave ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7 kuthi-ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku-909 medium wave laku-4930-6040 laku-15460 kHz ku-short wave
musati mapindura mbunzo wangu iyoyo regai tinzwe kuti sande ilei vagadzirisa here muchina
njalo siyaxolisa ukuthi yikho sehluleka lokuthi silethe umfanekiso wabahlonitshwa bethu abakhulumayo njengenhlala yenza hayi sephendukile ke unkosazana Melissa Ndlovu owemthonjeni Women's Forum ucingo lakhe belungezwakali kuhle sesizamile ukuthi sililungise sithemba uzezwakala kathesi siyakwamukela kuhlelo nkosazana Ndlovu ungasela ke sesibuyele embuzweni wethu wakuqala ukuthi kahle kahle inhlelo ezenziwayo yinhlanganiso yakho yiziphi
thina njengemthonjeni women's forum sikhangelela kakhulu amalungelo abomama esithi kakhulu ilungelo lokuthi umama azithole evikelekile sikhangele inhlelo zesitiitsvilence ubudlongodlongo obuya ngokuthi lokuthi sengama bangazithola bevikelekile kanjani njalo ngazivikela kulobo budlongodlongo kanyela njalo lapho mama seyohlangane labo udlongodlongo lo ukuthi singabasiza
ngazizwakalela khatshana
lokho ezwakalela khatshana abanye futhi njalo abamuzi akusenani ke lapha sike sakhuluma laye unkosazana ke unkosazana Melissa Ndlovu emthonjeni Women's Forum yona ke esebenza ukuthi ithuthukise abesifazana sesizathi ke sizwe njoba kusehlula ukuthi asibe la ecengweni sasizathi ke sizwe kungqoqo esike sayiqhuba laye ukuthi uthi inhlelo abaziqhubayo yiziphi PJ. Ngithemba zona zizazwakala kuhle lapha engimrekhode khona. Ye, yikho ke lapho esesizamuzwa ke khuluma khona. Simlaleleni ke unkosazana Melissa Ndlovu ukuthi inhlanganiso yakhe kuyini ekwenzayo, njalo sisizwe ukuthi asenelisi ukuthi sifake esingathi imfanekiso ukuthi sibone ukuthi abantu esikhuluma nabo yibathi, ngoba hhayi sinsimayisikwalile lo. Nangoke unkosazana Melissa Ndlovu
emthonjeni Women's Forum inhlanganiso yabomama eyafunda
ngomasokungcono
kakhulu kakhulu
ela
umama ekuthini bengahlangane lodlame ngesikhiwo esithi ngama-preventive measures. Lokho sikwenza ngokufundisana labo mama ngendaba zodlame emakhaya, sifundise labo baba, sifundisa osabhuku, njalo sibambane lezinye ingatsha zikahulumende ekufundiseni umphakathi lekuncediseni ekuqinisa imithetho kumbe imilayo ekhona ezigabeni. Siyancedisa njalo omama abasebethe bahlangana lodlame. Thina njengemthonjeni Women's Forum si-offer esithi khonkhona ngama-counseling services. Ama-counseling services lapho esikhulumisana khona lo mama ukuze simsize ukuthi athathe isinqumo esimlungeleyo ngaleso sikhathi. Siyancedisa njalo omama abafisa ukuthi khonkhona bancediswe ngokugcwalisa izincwadi ezifunakala enkantolo, into ezinjabo protection order, organic order, ama variation orders, xa kuyukuthi umama ufuna i-maintenance kumbe ufuna ukuthi kuyejintshwa intengo ye-maintenance ekhona, siyamncedisa ukuthi afile amagwaliba. Kule ndaba ze-custody esithi khonkhona lapho umama esefuna ukuthi athathe abantwa bakhe kumbe ethathele abantwana, siyamncedisa njalo ukuthi agcwalise izincwadi eziyabe zifunakala ukuthi zilotshwe enkantolo. Silenhlelo ezimbalwa esizenzayo njengemthonjeni Women's Forum. Kulezinye inhlelo ezikhangelane lokuthi sifundisane lo mphakathi, sikhangele kakhulu omama, sikhangele obaba abantu esithi ngama-male champion, sikhangele inkokheli zomdabu esithi khonkhona ngama-traditional leaders kumbe osabhuku, omlisa, lezinduna ekuthini bangancedisana njani lomphakathini ukuze sehlise udlame olukhona. Siyasebenza njalo lama-stakeholders, ingatsha zikahulumende ezijiyeneyo, lezinye inhlanganiso ezifanana lathi ezingekho kuhulumende, ekuthini singancedisana njani ukwehlisa inani labantu abahlangana lobudlwangudlwangu kumbe udlame. Siyancedisana njalo lenkokheli zamabandla esithi ngama-church ekufundisaneni nendaba zodlame, sikhangele kakhulu imibhalo ekhona eBhayibhelini. Siyasebenza njalo edolobheni lakoBulawayo, sikhangele kakhulu amankampani lezikolo ukuthini indaba ze-sexual harassment kumbe ukukhahlamezwa ngezamacansi ukuthi basiphatha njani, ukuthi bangazivikela njani. Njalo sisebenzisa esithi ngama-policies kumbe ingwalo ezihlela ukuthi abantu bengaphathana njani kumbe bakhulumisane njani besezikolo njalo besemsebenzini. Kulolunye ihlelo esilenzayo, ihlelo ezimbili esizenzayo esisetsholotsho, lapho sikhangelane kakhulu le ndaba zokuthi omama baphatheka njani endabeni zokuzibusa kumbe endabeni ze-local governance, ekuthini imigwaqo ilungile, ukuthini khonkhona imigodi iyatholakala, izibhedlela ziyatholakala esigabeni, nokuthi bakhulumisane lengatsha zikahulumende ekuthini amalungelo abo okuthola amanzi, imigwaqo, njalo lempilakahle agcwalisiswe. Silelunye uhlelo njalo olukhangele kakhulu ngokusetshenziswa kwama-natural resources, into ezinjengezihlahla, into ezinjengenyamazana lenhlabathi, ukuthi omama baphatheka njani ekuhleleni ukuthi imali esiyithola kulezo zinto siyisebenzisa njani, okuthiwa yi-Campfire Project.
Yebo-ke, there we just had our guest, Melissa Ndlovu of Emthonjeni Women's Forum.
she's explaining a lot today about what her organization does. It's a women's forum. They look at domestic violence, and they include all stakeholders there, PJ, for example, they also include the local traditional leadership, also Pugu. They look at churches, and they say they even use Bibles for those who are, you know, for those who are Christians, so that they use it as a guideline as to their counseling services and to care for this domestic violence. And they say they take the action which they seem appropriate at each given moment, because they have many scenarios then. And they say they don't just advise women on what to do. They take them step by step to meet all the demands they may need in the process of counseling and of getting, say, custody for the children. They will help them fill in the papers. And for protection orders, you know, most of the time some don't even know how to go about this and the variation order. So they help the women do all that. They even say, for example, if a woman has a maintenance case and she doesn't know how to change the, maybe she wants more money now because her situation has changed, they advise her on the steps she must take, and on how to fill those forms and how to present a case so that is acceptable in court. They also teach communities on how to bring down these cases of domestic violence, which she says they've seen that they are on the rise since this COVID-19 started, as most families now spend their time together. A lot happens to them. And they have also a project in Cholocho on sexual harassment that should also go down like what happens on domestic violence. Even in Cholocho, they have the local governance issues where the women must also be involved in projects to do with roads, hospitals, their natural resources. They must also have an input on how they want that wealth distributed or shared in the communities, and how this the infrastructure should also be fixed. That is Mtonjeni Jenny Women's Forum. That's a lot of that's what she was telling us about. We wish she managed to join us here. Otherwise, we would have had the obstacles, because at times the women say there are obstacles when it comes to these things. It's not easy. You don't just go and tell people, PJ, that stop fighting, live in harmony, and everything, and the people live happily ever after. There are challenges and stuff like this. So we wish we'll keep trying here. We hope she will explain to us how, whether it's a smooth sailing there or there's a lot she has to do. That was Melissa Njovu of Mtonjeni Women's Forum.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Chirongwa chinodakadza, chirongwa chinobatsira vakawanda. Ndimuzvare Melissa Ndlovu, vesangano reMtonjeni Women's Forum, rinoshandira zvakanyanyisa kumaprovinsi ekumaTebelelands. Vanotone zvirongwa kunana Cholocho nedzimwe nzvimbo dzakadaro. Mzvare Melissa vatadza kuti vanyatsopinda
before we, if you could also brief us on what our guest was saying, so that okay, if you are done, remember to also brief us on what our guest was saying so that we can also tell our audience. Thank you.
Yeah. Mm-hmm. So Mzvare Melissa Ndlovu Wange vachitsana nguza apo pamazwi avakatapwa naStandihile Mhlanga. Tangachida chiedza zvachose kuti tinge tichivaunza pachirongwa chedu chanhasi kuti vachitsana nguze zvirongwa zvavanoita semtonjeni Women's Forum. Asi zvatadza nemishina yedu isi kunyatso nemasaisai asiri kuita kuti vange vachipinda neWhatsApp call. Asi vatsanangudza pamazwi akatapwa apo kuti vano zvirongwa zvakati wandei zvekubayira zani madzimai zvikuru sei avo vanosangana nematambudziko kuti pane kushungurudzwa kwavanoitwa mudzimba umu domestic violence kuti vangatore matanho api kuti vange vachibatsirikana nekuti COVID-19 yaunza matambudziko iwayo ekuti wandu hwemadzimai vari kushungurudzwa mudzimba umu kana kuti pamwewo nevanhurume asi wandu hwevanhukadzi ndowo hwakati kwirei hwekushungurudzwa mudzimba pamwe chete nevana vanhu vakamira vachirwisana necovid-19 kuti vararame mamiriro ezveupfumi asina kumira zvakanaka muZimbabwe. Saka vanobatsira madzimai kuti vazvibatsirewo kuti vanotora matanho api vachinge vasangana nedambudziko rekushungurudzwa mudzimba redomestic violence. Pakozoitawo zvekare kushungurudzwa kwemunharaunda iyo inonzi gender-based violence yavanosangana nayo zvekare vanhukadzi kuti vanozvifanisa sei. Apo vanoshandirana pamwe chete nehurumende kana kuti ndichi malocal councils pamwe chete nevatungamiri vematunhu vakaita semadzishe ana sabhuku vanoshandirana pamwe chete kuitira kuti vanhukadzi vange vachiwana kwekumhanyira kana kuti kwekunohwanda kana vachinge vasangana nematambudziko. Asiwo vanotaurawo kuti necovid-19 wo zvekare zvirongwa zvavo zviringe zvikukanganisikawo zvekare pamusaka pekuti kufamba-famba kwange kwekurambidzwa. Saka kuti vange vachinosvika kune madzimai akaita seari kumaruwa zvange zvichinetsei asi zvinhu iko zvino izvi zviri kutanga kunge zvichisununguka mbichana mbichana zvekuti vakukwanisa kunge vachisvika kune madzimai iwayo. Saka vakasunungukawo zvekare madzimai kunge vachiita vachivabatawo parunhare kana kuti nana WhatsApp kuti vange vachiwana rubatsiro irworwo rwemazano ekuti vangararame sei pamatambudziko atiri kusangana nawo akawanda pamusaka pechirwere ichi checovid-19. Before Ms. Melissa Ndlovu spoke about the project of Mtonjeni Women's Forum, I was still talking to our guest today, who is Mrs. Roesai Nyadzayo, who is based here in the United States of America, in the state of Virginia, the Commonwealth state of Virginia, I would say. So basically, at first, she was talking about the project that she has a business, a small business that she operates online and on WhatsApp, in which she sells goods from Zimbabwe, things like mazoe orange, things like matemba, things like the herbal tea, things like all the traditional foods that were so used to in Zimbabwe, things like things and the pads, the potato crisps, the biscuits, what we call biscuits, which are cookies here in the United States, but all those things like maheu, dried fish, dried vegetables, they all sell all those things. But at first, she was saying she made a very big order that sustained them the first 2 months of the outbreak of COVID-19, when all the aeroplanes that could transport all these goods from Zimbabwe stopped flying. But then even that big order didn't sustain them for long. They started having some problems and major challenges in transporting those goods out from Zimbabwe to here in the United States. But they eventually managed because Ethiopian Airlines was still operating even though everything else was closed. All the other airlines were not flying, but Ethiopian Airlines was still operating. But the Ethiopian Airlines prices or fares and of transporting all those goods is much higher than any of the airlines that they were using. So much that they also faced the challenge of passing on that cost to the customers. So that's where we are right now.
Makatirira ku Studio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave.
Okay, siyabonga ke PJ lapho ke uthije wesixoxela ukuthi ke omunye wethu lapha esila imfonitsha ubesichasisela ke ngenhlelo aziqhubayo la ngalesi sikhathi se-COVID-19 kuvaliwe ukuthi ke hhayi yena ke eyakhe olwakhe uhlelo aluqhubayo lalo luhamba kuhle ukuthi yena phela nanko uthi eyathengisa impahla ezithile leziyani abazithanda abantu abavele eZimbabwe sebakhumbuza kudala okufanana nalabo phela omazo orange okufanana nalabo amatiye la ama-herbal teas siyabathi abaningi babe bethenga ezemazweni itiye kodwa base bethanda ke zeneziyani zakudala kumbe yi-roybots kumbe yithanganda mbe kuyini babe bekuthenga yikho-ke akuthengiswa emazweni. Sibona ukuthi abanye bathanda njalo ke ama-cookies lawo ke ama-biscuits ama-heu lokunye nje esingathi imbida imbida echayiweyo lokunye nje silapho ke sikhuluma ngabomfushwa bathengisa njalo okuninginingi kodwa kule ngxaki ke zokuthi mhlawumbe iy'ndleko zendizamchina ziyabiza lapha kube nzima ukuthi bekuthwale kuhle lokho kudla ukuze kwenele kodwa-ke yikho-ke abakuzamayo lapha njalo-ke kuningi-ke abanye sakhumbula ukuthi ngeviki ephelileyo siye sakhuluma nomunye futhi umhlonitshwa wethu umadlamini owe-UK layo besenza uhlelo olufanayo manje yena-ke ngumfundisi uthi bebeqoqa impaqoqa le mpahla ezisontweni esontweni bezithumele ekhaya njalo kwesinye isikhathi bayaqoqa-ke khonake sithi ngama-groceries ukuthi bephanani bona kulabo abahlulekayo ngoba ngalesi sikhathi se-COVID-19 abakuhle emazweni bakhona abanye abadinga lokho lalokhuya ngakho-ke labo bancedisana. Yizo-ke inhlelo lezi esizibonayo zisenziwa ngabesifazane bona-ke abakhononayo ngokuthi isikhathi esiningi yibo ababhekana nosupho oluphindwe kabili ngalesi sikhathi se-COVID-19. Sike sakhuluma nabo abanye abathi sikhuluma nje emadolobheni eZimbabwe njengakobulawayo eHarare lezinye indawo amanzi asilela ngakho uyafica ukuthi abesifazana yibo abatshona ezivolaneni bedinga amanzi yibo abatshona egangeni bedinga inkuni nxa amagetsi esecitshiwe kwenzela ukuthi kuphekwe lapha ezindlini kube kuhle kube njeyana kodwa-ke abanye njalo abenhlanganiso ezizimeleyo bebegcizelela ukuthi hhayi kwesinye isikhathi uyabona labesilisa labo bencedise uyabona umntwana ongumfana layiphiwa ibhakede ukuthi hhayi hamba uyencedisa laphana lawe odadewenu ukuthi kungasaleli abesifazana kuphela kodwa yibo abakhala kakhulu ngalokho njalo sakhuluma labo-ke abathengisayo ezidaladeni ama vendors labo besithi hayi bathakazelela ukuthi uhulumende usebavumela ukuthi bengathengisa kathesi lanxa nje betshayisa amasiyane kodwa bathola imbijana zokuthi benakekele imoli zabo bezuze okokudla abantwana ezindlini kungabe bengasweli njengalaphana kuze kuvalwe ngci ukuthi bengathengisi njalo kathesi besebethabela ukuthi sebezathenga ke kwamanye amazwe siyabona ukuthi abaningi bengama-cross-border traders ukuthi bathenga kwele South Africa kodwa sesibonile ke uhulumende weZimbabwe sithi yena akakavuli owakhe umngcele lanxa indiza china sesiqalisile ukuhamba owakhe umngcele akakavuli kutsho ukuthi laphana ke lanxa iSouth Africa sivulile ukuza ke kube lukhunanyana mbijana ngoba nakho phela leSouth Africa ithi labo abazayo kumele bebuye behloliwe ngakho bebesitshela ke abesifazane abathengisayo ukuthi mhlawumbe lokho kuzabanzimela njengoba impumela yokuhlolwa ingaphumi ngesiphangephange kweleZimbabwe mhlawumbe bathi befika lapho kuma-borders bebetholakale bengalawo amaphepha afaneleyo ngoba kuthiwa amaphepha lawo kumele abe le-72 hours uwathethe ukuthi nje amalanga amabili anjalo uthi uphuma lawe uhle uhambe uyethenga yebo ke yizo ke inhlupho ezibhekane labesifazana kodwa njengoba sesizwile kubahlonitsha bethu esilabo kuyathabisa ukuthi abaningi kuningi abakwenzayo ukuthi bethuthukisane kumbe labo bezithuthukise impilo zabo ngalesi isikhathi se-COVID-19 ngokuqhuba lezo inhlelo ezishiyeneyo ikakhulu-ke lade sikhuluma la uMelissa Ndlovu besichasisela lapha ngokwe-domestic violence-ke labo sexual violence ukuthi labo harassment ukuthi ye kuhle ukuthi beluleke abantu i-counseling bebatshele ukuthi kwenzela ukuthi behlalisane ukuhle ngalesi sikhathi se-COVID-19 yikho-ke lokhu udaba-ke ade ebesilucubungula-ke lamhlanje njalo-ke kuyathokozisa PJ ukuthi sibone ukuthi abesifazane abaningi baqhuba inhlelo zokuncedisana nokuncedisa abanye abasengxakini nokuthi labo bezithuthukise ngesikhathi se-COVID-19 lapho bengenelisi ukuthi bephile impilo abayijayileyo ngenxa yobunzima lobo esibubonayo sesifika-ke emaphethelweni ehlelo lethu kumbe singanika umhlonitsha wethu elokugcina
Hello Mcinga nguva dzedu ndodzadyikana iko zvino mairo esai muchiripo parunhare muchipe mazwi ekupedzisera ekukurudzirana pacovid-19 semadzimai nekuti munowanikwa kupi paonline kero yenyu
tinotenda chaizvo nekuva nesu pachirongwa ndinongoti kumadzimai ese ari kuZimbabwe ari kunyika dzakasiyana-siyana ngatimboramba tichishingirira nemabasa edu emaoko iwaya takurudzire mabhizinesi iwaya kuti abudirire inguva yecovid yakaoma asi ngatimboramba tichienda mberi nekuita mabasa aya tinowanika pawww.tisugamegoodles.com number zero nhare zinonzi 571-505-2607 tiri pamatext messages newhatsapp zvakare nefacebook page yedu inonzi tisos and goodles
aiwa tinotenda zvikuru nekuti pamukana uyoyo wekunge tichikurukura nemi pazuva ranhasi mova nezuva rakanaka
aiwa
nguva dzadyana saka tobva tangosvika hedu kumagumo kwechirongwa chedu chanhasi nyangwe tisina kuzokwanisa kunge tichiwana pamhepo mumwe munyarikani wedu muzvare Melissa Ndlovu asi tinongomutenda nekuti nekutipa iwayo mazwi awakatapa kare standehile ndichitendawo zvekare mairo esainyatsayo vari muno muvirginia vetisu zimgoodles vanowanikwawo paonline ndatenda hangu ndini Praxedes Jeremiah
yebo ke nami olivalelisayo futhi sihlanganeni njalo ngolwesine oluzayo yimi usithandekile mhlanga ngikhonapha e-Washington DC